Gwetara vachikutu, muzvare Rita Cherit chakauya, vati mutongi wedare, vaMishek Munyaradzi, vava bhadharisa mari yechibatiso inosvika zviuru zvishanu zvemari yemunyika kuti vatongo vachibva kuumba. Vachikutu vakasungwa nezuro manheru vakarara muchitoki sechiredzi Central Police Station. Muzvare chakauya vati vachikutu varikupomerwa mhosva yekutyora mutemo wechikamu checriminal law codification and reform act nekukurudzira vagari kuti vapandukire hurumende.
Mhosva yavanga vachipomerwa incitement to commit public violence defined in section 187 as read with section 36 subsection 1a criminal law codification. Mutongi anga ari Mr. Munyaradzi veniita apila mukoti akakwanisa kupiwa bail re5000 dare vari kudzoka musi wa29 June 2022.
Vachikuti vanonzi vakapara mhosva iyi musi wa3 mwedzi uno, apo vakadaidza musangano pamusha pawamambo Chilonga ndokubva vakakurudzira vagari kuti vararidzire senzira yekuramba kubviswa munzvimbo yavakasiyirwa nemadziteteguru avo. Vachikutu vari kuramba mhosva iyi vachiti vakatokokwawo kumusangano uyu namambo Chilonga vaJohn Ben avo vasina kuzouya pamusangano wavo. Vasati vasungwa nezuro masikati, vachikuti vakaudza Studio 7 kuti vari kushungurudzwa nehurumende nekuti ndivo vari pamberi pekurwira kodzero dzevagari kuti vasabviswe paivhu ravo.
Ichocho ichokwadi inyaya kutobika ende havazvinoungidza kuti anytime they gonna come because vanenge vachida kuvharidzira kuti rudzi rwedu rwechichangana rushayiwe vamiriri rushayiwe utungamiri. Vangacharisa kuti utungamiri unofanira kubva samwe rozoti miririra kuno. So isusu tiri kuzvimirira isu pachedu serudzi rwechichangana tichiramba zvatinofunga kuti izvi hazvina kunaka. Izvi izvi hazvisi zvakaenderana nemararamiro edu serudzi rwechichangana because you can't say vanhu vakagara 8 years then you say ngavabve anytime. Hatigoni kuita izvozvo.
Magweta pamwe nemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika vashoropodza kusungwa kwavachikutu nyaya yavo isati yapera mudare reConcord vachiti izvi kuzama kuvanyaradza. Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights varivo vanomirira vachikutu munyaya iri muConcord vatendai biti vati zviri pachena kuti vachikutu vave kushungurudzwa nekumbonyikidzwa.
Zviri pachena vakuru vangu kuti vachikutu vari kushungurudzwa nenyaya yekuti ivo nevamwe vavo vakamirira vechichangano mafilemu echichangano vachirwisa ayo matsotsa anosanganisa dhenderi ada kutora nzvimbo iyoyo kuti varime rusen glas nekutsvaga madiamond. So vachikutu is a human rights activist and is also coming from a minority group the same with Rangani. So vaakuti victimizwa nekuda kuprotekta kodzero dzevanhu.
Izvi zvatsinirwawo nerimwe sangano rinorwira kodzero dzevagari mumasvingo iro riri kubatsirawo vagari vekuchilonga panyaya iyi remasvingo community advocates research and development kana kuti MACRAD. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa MACRAD vaEfrem Tombeni vanoti hurumende iri kushandisa mapurisa kuti ityidzire vagari.
Uye zvivachikuti havaiti protest zvinotaurwa nehurumende. Vachikuti vanodeedzwa nemamwe mavillage head kumba kwachief. Saka zvaakutityisa kuti kumba kwachief kuenda kumba kwamambo zvaakusungisa muZimbabwe. Saka tiri kuti hurumende ngaisatyidzira vanhu. Hurumende ngaisavhundusira mavillage heads ari kuchilonga. Asi hurumende ngaivape information vanhu mavillage heads ari kuchilonga haasi against development but vanotoda budiriro munharaunda yavo.
Asi mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vati havasati vapirwa nyaya iyi nekudaro havakwanisi kuti padivi ravo.
To be honest, you are the first person to tell me about that report. I'm not even aware and I'm not aware of that case.
Mhuri dzinoda kusvika zviuru zvitatu dzakatarisana nekudzingwa munzvimbo dzavo. Kambani yeDen Diary yakavambwa nemhuri yekwaCoets muna 2004 pamwe nemekambani yekuEurope yeSpear Capital ine zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana kana kuti 27% zveupfumi muDen Diary iyo yakatanga kushandira kuRedcliffe mudunhu reMidrands. Vakuru vakuru veDen Diary vanosanganisira vaAndrew Bradnick, vaNeva Coets, Amai Sheryl Coets navaDale Archibald. Vakoitsi vanonzi murimi wechichena anowirirana zvikuru nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Hurumende iri kuti kurima soda remombo kuchabatsira kusimudzira varimi mudunhu rechiredzi iro risinganyatsonaya mvura. Sora relusene rinonzi rinomera zvakanaka munzvimbo dzakadai. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.